Makanzura ambomiswa pamwe na meya wemutare anosanganisira vafarai biza amai Pamela Mutare uye Richard Mufura mutsamba yavakanyora kuvana ava iyo iruma kwa Studio 7 munyori mukuru webato MDCT vatendai biti vanoti vari kupomerwa mhosva yekuzvidza bato. Tsamba iyi yakanyorwa musi wa 30 Gunyana uye iri kupomera vane marare nemakanzura matatu aya mhosva yekuramba kuteerera kurudziro yebato yekuti vasapinde musarudzo dzameya. Bato rainge rati kanzura Thomas Nyamupane Dengu ndivo vaizomirira bato vachitevedzerwa nakanzura kuda kwaShechisango. Vana marare vari kupomerwa imwe mhosva yokuisa chinyorwa mumapepanhau vachikorokotedza kukunda kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe musarudzo dzemusi wa 31 Chikunguru. Asi bato reMDCT rinoti vaMugabe vakabiridzira sarudzo idzi uye havazi kudzitambira. Vabiti vanovayambira vana ava kuti vavapindure mushure memazuva maviri uye kuti vazoende kuHarare kuti nyaya iyi iongororwe navana mutongi Gava nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Vana ava vanotarisirwa kupa divi ravo pamhosva yavari kupomerwa. Makanzura matatu anopomerwawo mhosva yekuzvidza bato vachinzi vakabatana nevekuZANU PF ndokusarudza mutevedzeri wameya vaColin Mukwada vebato iri pachinzvimbo chakanzura Chisango veMDCT. Studio 7 haina kukwanisa kubata vabiti kuti vatipe zvizere pamusoro penyaya iyi. Vana marare vanoti havasati vaona tsamba yekuvamisa basa.
Nguva chandiri zvandapiwa tsamba iyi maybe ichasvika yabata ndisandapiwa tsamba ya kana paine zvandikuzi ndikupomerwa ndisandaona tsamba yacho ndikazopindwa kune avo vari kuda kuzondibvunza nezvenyaya yacho handikwanisi kutaura nevo mapepa nhau nezvenyaya ndisandaziva kuti ndakapomerwa chii.
Asi mutauriri weMDCT mudunhu reManicaland vapisha muchauraya vatsinhira kunyorwa kwetsamba idzi vachiti vakuru venational executive vainge vatsinhira zvainge zvasungwa neutungamiriri wedunhu ravo.
National executive yakatsigira urongwa hwatanga tabuda naho seManicaland province hwokurange nhubu dzinoti tatenda nhambarare muRichard Mufura, Pamela Mutare pamwe chete nakanzela Biza avo vatakati vamire basa vakamirire party yedu yeMDC. Nekudaro takazotonawo head office yakunyora matsamba echipama mutongo iwo ichiva pawo zvakare mukana wekuti kana vaine zvevangade kutaura vanga vakasununguka kuti vazoende kundotongwa kuHarare. Asi mutongo wakapuwa is final.
Vaimbove special interest mukanzuru uye vari nhengo yecentral committee muZANU PF vaiswa Mufumi vanoti kuita kwakadai kunopa kuti gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaIgnatius Chombo vazopindire sezvo zvodzorera guta kumashure.
Yes, this is the time where you call in Dr. Chombo, the Minister of Local Government, to come with a whip. Because really, you will not want to see such mud slinging in the council going on for so long. Yes, he's going to give them time to put the house in order. If they don't put the house in order, you'll be left with no option but to fire the entire council and put a commission.
Kunyangwe hazvo pasina humbo uzere hwekuti vana ava vakabatana neveZANU PF kusarudza mutevedzeri wameya weguta vatsigiri veMDCT vari kudya magaka mambishi vachiti vanhu ava vakadya mutupo. Masvondo maviri apfuura makanzura aya akapona nepaburi retsono apo vaida kurohwa nevatsigiri vebato ravo vachinzi vatengesi. Vakazopona nekuperekedzwa nemapurisa kubva pamuzinda weMDCT mumusha weDarlington. Kunyangwe MDCT ikadzinga vana ava basa vanokwanisa kuramba vari pamabasa uye vachombo vakatoti vanovatambira. Izvi ndizvo zvakaitwa navachombo kuna meya wekuchitungwiza ainge adzingwa nebato reMDCT muna 2009. Ndakamirira Studio 7 maMutare ndine Lweda Moyo.